Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gunyana 18, 2024.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
America inoti yakazvipira kuramba ichibatsira Zimbabwe munyaya dzezveutano.
Hurumende yoshorwa nekuda kumanikidza vanhu kubhadhara residency rezet BC.
Vakawanda munyika vanoti vane chivimbo chekuti chizvarwa cheZimbabwe Lenmo Jonasi anokunda makwikwi America's Got Talent.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe, amai Pamela Tremont, vanoti vanofara kuti nyika yavo iri kukwanisa kubatsira Zimbabwe mabasa ekurwisa HIV AIDS nemamwe munyaya dzezveutano. Mutoro wedu wenhau Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Amai Tremont vataura mashoko aya kuvatori venhau pachipatara chikuru cheMpilo Hospital apo vange vachiona muzinda unovhenekwa ropa kuti rine utachiwana here kana kuti kwete kana kuti HIV laboratory. Amai Tremont vati nyika yavo inoisa mari inopfuura mamiriyoni mazana maviri muzvirongwa zveutano muZimbabwe.
Testing for viral load, especially for people whose treatment may be failing.
Ongorora huwanduwe utachiwana we HIV mumuviri kwakakosha zvikuru kunyanya kune avo vanenge vave kusangana nematambudziko pakurwisa utachiona uhu uye kuvana vadiki nekuti kunobatsira kuti Zimbabwe isvike pachinangwa chekuti HIV AIDS isaonekwa sechirwere chinoramba chichisungurudza veruzhinji gore ra2030 parinosvika.
America kuburikidza nebazi rayo reCenter for Diseases Control ichibatsirwa nehomo yePresident's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR yakatenga muchina mukuru wakaiswa pamupilo unoita kuti kuongororwa kweHIV kuitwe nekukasika uye chipatara chemupilo ndicho chimwe chenzvimbo mbiri chete dziri munyika dzine muchina wakadai. Muzinda uyu unoshanda nezvimwe zvipatara nemakiriniki zviri kuchamhembe kwenyika kusanganisira makiriniki emuguta reBulawayo. Mukuru weHIV Laboratory pamupilo vaJohn Chitumbura vaudza Studio 7 kuti muchina wave pamuzinda uyu ndewe mhando yepamusoro uye unokwanisawo kuongorora gomarara rechibereko kana kuti cervical cancer.
Tanga taiva nemishina yaiva mudiki yaiita maspecimen ari kuma 250 pa 8 hours dzedu dzokuchaisa nadzobasa. But iko zvino muchina watinayo iyi inoita churu nemazana maviri namashanu pazuva rimwe rega rega. Saka tava pamusoro maresults edu taikwanisa kuti tipe munhu kuti abatsirwa agonorapwa papera mazuva gumi namaviri namana. But iko zvino takumirira mazuva manomwe chete.
Kunze kwekubatsira nehomwe yekuti muchina uyu uvepo, muzinda weAmerica unobatsirawo nehomwe yekuti ugare uchishanda zvakanaka pamwe nekugadzirwa kana uchinge wafa uye wokuongororwa kwemuzinda nda uyu kuti uve nemagwara anoratidza kuti unoshanda zvinoenderana neInternational Standards Organization. Mukuru weMpilo Hospital Dr. Narcissus Tsvanga vanoti izvi zvakakosha zvikuru.
Zvakuitika mazuva anaya vanhu vakuti hatingoregerai ngoita zvino tichingokunguruka kunge dramu kana kunge dombo hatipoti tichiwana mamezha nemaindicator anoratidza kuti zvinhu zvatiri kuita zviri paInternational level. Saka vanoitwa mainspection worldwide vachiona masenzero ari kuitwa nemadherevhero ari kuitwa zvinhu ndo zvinozoita kuti nzizvo aiwa mastandards enyu anoenzana kana dai neBotswana kana neSouth Africa kana nedeveloped countries tobva ndapuwa certificate ruo.
Mukuru wa Laboratory Services mbazi rezo utano, Dr. Raiva Simbi, watu anofara shukuru, nerutsigiro rukupi wa Zimbabwe na Amerika wakatiwo, shakawanda zvinodi wapakurwisa HIV, shawe kukwanisa kiitwawo, kuzvipatara nemakiriniki akasiyana siyana munyika kwete kungomirira zvipatara zvikuru chete sezvaichiitika kare.
Izvozvi even ma provinces ese ma district nemamwe marural health centers akushandisa itinoti ma point of care tuma machines tudigidiki tinogona kushandiswa pa clinic so that panouya vana mai vanenge vakazvitakura vaya vekuti vari kuda mari dzavo dzipapo vanogona kutestirwa ipapo then result yotobuda in 15 minutes.
Zimbabwe ine vanhu miriyoni nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 million vari kurarama neHIV AIDS uye zvikamu zvinopfuura makumi mapfumbamwe nezvishanu zvevanhu ava vari pachirongwa cheantiretroviral therapy. Amai Tremond vari kushanyira zvirongwa zvakasiyana siyana zvinotsigirwa nehurumende yeAmerica muBulawayo uye nemusi wechishanu vachange vari kumatobo. Amerika ndiyo nyika iri pamberi mukutsigira zvirongwa zveutano muZimbabwe uye yabatsira zvirongwa izvi nemari inodarika bhiriyoni rimwe chete remadhora ekuAmerika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Danho rehurumende rekuda kumanikidza vanhu vose vanenge vatenga motokari dzine radio kuti vabhadhare business reZBC riri kushorwa nevamwe munyika vachiti kushora kodzero dzavo uye kuda kuvamanikidza kunzwa nhau dzakarerekera divi rimwe chete zvinotyora bumbiro remitemo. ZBC inogara ichiendeswa kumatare nevanopikisa, ichishorwawo nevaongorori vesarudzo, ichipomirwa mhosva yekurerekera kubato reZANU-PF. Asi inoramba mosva dzairi kupomerwa idzi. Nezuro gurukota rezvekuburiswa kwemashoko Dr. Jensen Muswere vakaudza vatori venhau muHarare kuti dare remakurukota ratambira bhiri rekuti padzikwe mutemo wekumanikidza vanhu kubhadhara marezinesi vasati vapiwawo marezinesi nezinara kana nemakambani anoita zvemainsurance dzemotokari. Asi vachipa pfungwa dzavo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vashora zvikuru zviri kuda kuitwa nehurumende izvi.
Izvi zvisina kunaka zvamuchose nekuti zviri kufosa vanhu kuti vabhadhare yatingati for service ya vanenge vasingazowani kana vakatenga kana mota inenge isina radio yacho. Izvi zvinotadza zvikare kuti hurumende inenge ya desperate kuti iwane mari nematano amwe asingakodzeri nekuti hazvinyatsokuva nemusoro kuti munhu ave achifosekedzwa kuva achitenga license yeradio nyangwe mota yake isina radio yacho.
Inyaya yekuti vanhu vangakwanisa here kuenda kumatare kunopikisa?
Mutemo uyu uri kuda kudzikwa uye unokwanisa kuendeswa kumatare kana wadzikwa, because chiri kuitika apa ndechekuti the criminal offense yacho ichava ichikonzerwa nekusatenga yatingati license in terms of the bill, because kana yadzikwa mumutemo it means kuti wakutoita mutemo wemuZimbabwe kuti kana usina license iyoyoyo unenge uchipara mhosva.
Asi kave hurumende vanoti ZBC ndehurumende uye hurumende inorarama nemitero inobhadharwa nevanhu, nekudaro panenge pasina kachakaipa kuti vanhu vabhadhare mutero iwoyo.
Hongu ZBC it's a state institution ayo, but azvirevi kuti munhu angave achifoseredzwa kubhadhara mutero weproperty yaasingave achiona.
Ko zvavari kuti vanotsvaga nzira dzekuona kuti mota mako hamuna radio zvinokwanisika here?
Zvinhu zvokuti zvinokwanisika hazvo kuva zvichiitika nekuti kuda kana vachitaura radio maybe radio vari kutaura iradio isiri yatinoziva, but pane dzimwe mota dzitori na radio idzodzo kana dzisingatova neradio. Ende futi chitatsawo zvekare kuZimbabwe kwacho havangani vanhu vangave vachiteerawo zvezbc yacho.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vachitaura vari parunare vari muno muTexas muAmerica.
vanorwira kodzero dzevakaremara vanoti vari kurwadzikana zvikuru neuwandi uwandu huri kuramba uchikwira wevakaremara vari kugara mumigwagwa yemadhorobha nemaguta vachikumbira rubatsiro. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekurengo mine amai chetai munharaunda avo vasingaoni vanoti vari kuita zvekumbira rubatsiro kuitira kuti vaunganidze chikafu chekuriritira mhuri yavo.
Ukagara pamba mwanangu kungogara ini ndinomusha ndinobva kurengo mine kunyadhena ndakangokupinda mba ndikagara 1 kg yeshuga iwani 10 kg youfu hakuna saka ndingagarirei pamba.
Dambudziko rakatarisana naamai munharaunda idambudziko rakatarisana nevanhu vakaremara vakawanda munyika yose kusanganisira vari kumaruwa avo vari kuzara mumaguta nemadhorobha vachikumbira rubatsiro. Meya veguta remasvingo vaalek tabe vanoti vari mubishi kugadzisa dambudziko revakaremara vazara muguta mavo nekuendesa vamwe kumucheke Old People's Home.
Then secondly muchaona kuti tine mapazi akasiyana-siyana atakagadzira sesiti wemasvingo Old People's Home. Kwatoshuvira kuti zvotoshuvira kuti vanhu vakadaro vanenge vakura vaya vatikwanisa kuvatotinawo Old People's Home titi afa cottages vachitondera kuti nyika ida inamira zvakanaka kutomera inamira zvakanaka but is also should be one of our prime mandates as city council as my policy makers as the mayor for Guta Remasvingo kuti tione kuti tingavabatsira sei vanhu vavo.
Mambo Chimbani Magudu vakabva Mugwadi avo vasingaoni vakurudzira mamwe madzimambo nemasabhugu munyika kuti vape vakaremara rubatsiro pasi pechirongwa chezunde ramambo uye vavepewo minda yekurima kuita kuti vasazomirire kupema chete.
Saka tinokurudzira madzimambo masadunhu namasabhuku kumaruzevha kwose kuti vaonewo kuti panyaya dzemunda vakaremara vane minda here uye panogoverwa mbeu vavapewo mbeu nokuvabatsirawo nokuvarimira.
Mukuru webasa musangano redisability amalgamated community trust kana kuti DART vahenry chief anga vanoti vakaita ongororo vakaona kuti vakaremara vari kuda rubatsiro vawandisa muguta remasvingo pamwe nedzimwe nzvimbo dzekutengesera munyika.
Nekuda kweikonomi yedu takanga tichiona vanhu vachiwedzera vane urema kupinda mastreets kuti vandopema kwakabva kwauya zvara jaraiya yauya El Nino drought yakauya zvakabva zvawesena.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vakaremara vari kuwanda zvikonzerwa nedambudziko renzara rabata nyika kubudikidza nekushanduka kwemamiriro ekunze. Sangano reWorld Food Programme rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe muzimbabwe vanoda rubatsiro rwechikafu kusvika mwaka wekukohwa gore rinouya. Mukuru wesangano reAssociation of Disabled Elderly Persons of Zimbabwe vana Botsambauga vanoti nekuda kwekuwanda kwevari kupema mumasvingo vari kutsvaga rubatsiro rwemari kuitira kuti vavake imba yeku bikira nekudyira chikafu chavanopa pachena vakaremara. Mukuru webasa musangano runorwira kodzero dzevakaremara reInstitute of Community Development kana kuti ICOD muzvare vongaitinarwo vakurudzira hurumende kuti ibatsire vakaremara nekuvapa zvikwereti zvekutanga mabhizimusi uye kuvandudza hunyanzvi hwemabasa emaoko.
Vakawana maloni avo vokwanisawo kutengesa vochengeta mhuri dzavo nekuzvichengetawo nekuti hazvina zvazvinobatsira hongu zvinobatsira ipapo kuti vanopiwa mari kana kuti vopiwa chikafu asi zvinoreva kuti mangwana vanodzokera murodhi.
Munyori muhofisi yegurukota remasvingo Dr. Admopa zvakavambwa vanoti hurumende iri kubatsira vakaremara nechikafu nemari yekutenga chikafu uye kuvapa minda yekurima pamwe nekuita mamwe mabasa emaoko akaita sekuchengeta huku nezvimwe.
Chiripo ripotyo vakapuwa munda izvozvi vakaremara muno mumasvingo kuti vaitewo maprojects avo. Saka tiri kuona kuti hazvisi zvekungovapa chete zvekudya mafood handouts asi nokutovapa mamins of production. Hurumende iri kuita zvakawanda kubatsira vanhu vakadai.
Asi mumwe mugari wekwamucheke vasvoora ichaputsira avo vasingaoni vanoti havachawani rubatsiro kubva kuhurumende kunyange vane mwana wavari kuendesa kuchikoro. Zimbabwe ine vakaremara vanoda kusvika mamiriyoni maviri uye vazhinji vavo vanotambura nenyaya yekuti vanotarisirwa pasi pamwe nekusarurwa vasingapiwi mikana yakafanana nevamwe munyaya dzemabasa, dzidzo pamwe neutano. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
We'll be right back.
Vechikwata cheHezbollah vari kupomera Israel mhosva yekuisa zvinoputika mune zvavanoshandisa mukutumira mashoko kana kuti peja. Nezuro ndokuuraya vanhu gumi nemaviri uye kukuvadza vamwe zviuru zviviri nemazana mashanu. Israel haina zvayataura nezvekuputika kwemapeja aya. Hezbollah yati icharamba ichirwisa Israel iri kutsigira chikwata cheHamas chiri muGaza. Kambani yekuTaiwan inogadzira mapeja aya yeGold Apollo inoti handiyo yakagadzira mapeja ari kuputika aya, asi yakapa mvumo kukambani yeBAC kuagadzira.
Chirwere cherurindi kana kuti TB chinonzi chiri kuramba chichiuraya vanhu vakawanda muSouth Africa kudarika zvimwe zvirwere. Asi hurongwa hwanga huchiitwa makore matanhatu adarika kumadzimai akazvitakura nevana hunonzi beat tuberculosis hunoratidza kuti mapiritsi matsva ari kushandiswa ari kushanda zvakanaka. Varwere vari muchirongwa chebeat vari pakati pezvikamu makumi masere nemashanu kubva muzana nezvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vanonzi vakwanisa kudzivirira chirwere ichi.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemafirimu Nick Zemura anoti ari kufara zvikuru nezviri kuitwa naLen Mojonasi uyo anoita basa remitambo yekusekesa vanhu. Jonasi akakwanisa kupinda makwikwi echirongwa cheAmerica Is Got Talent chiri kuitwa pari zvino. Jonasi nezuro akachikora vanhu mbabvu nekuseka mumakwikwi ekupedzisira eAmerica Is Got Talent kana kuti AGT Season 19. Vanhu vakawanda muAmerica vari kuvhotera munhu achakunda mumakwikwi aya. Mavhoti aya anonzi achamiswa nechitatu kuseni. Jonasi akambopindawo muzvirongwa zvinoti Comedy Central ne Steve Harvey Spotlight Award akawanawo mibairo. Rikai tikupei hurukuro yataita naNick Zemura pamusoro paJonasi.
Zvinhu zvinodadisa kunyanya kwatini semaZimbabwe nevanhu vanoshanda mumaasi. Pai patinenge tichitaura kuti maasi emuZimbabwe nemaartist emuZimbabwe tine zvatinogona kumwe kwacho kushayiwa mukana. Izvi zvinhu zvinonakidza nekuti onai kwaaenda kwacho kunyika kwaari kuita nekukunda kwaari kuita. Zvinhu zvinorakidza kuti maZimbabwenzi anogona zvinhu zvakawanda, anongoda rutsigiro chete.
Zviri nyore here kuita basa irori rekusetsa vanhu nyanya vekune imwe nyika yakadai seAmerica iwe uri chizvarwa cheZimbabwe?
Hazisi nyore kutaura chokwadi kutamba kusawira nevanhu vasingamuzive nekuti kuti ukwanise kunotaura zvinhu vanhu vagoseka vagokutambira vanenge vatombokutarisa vonzwa kuti zvauri kutaura zvinosetsa. Saka zvinhu zvakaoma zvikuru kana inini kuvanhu vandinoshanda navo vanoita zvemacomedy zviyai zvekuti tikuita comedy patv ndinozviremekedza zvikuru nekuti its a very important skill but its a very tough one to do. Munacherechedza kuti munhu ari kuenda kunotaura nyaya nevanhu vari kutoshamisika kuti kouriziyani. Saka zvinhu zvinoratidza kuti anogona basa rake uye ari kuita zvinhu sezvamboitwa palevhel isati yambosvika nevamwe vanhu vemunyika medu.
Paasvika iye zvinoizvi chii chinofanira kuitika kuti atore mukombe?
Kuvhota. Tiri kuvhota tiri munomu tinovhota nekuti vanotumira malink aya ekuti kana uchida kumusapota unovhota. Rutsigiro rwakanaka irworwo rwokuti tidatenda ipapo ndopandotemba nemaZimbabwe tinovhota zvekuti tinosapotana zvikuru. Saka izvozvi ndokurudzira vese vari munomu vane hama dziri kuno kudiaspora kuti vaudzei kuti endai munovhotera mukomana uyu ahwine. Zvakanakira tese akahwina, zvinodadisa tese akahwina. Kana izvozvi kumabasa vanhu vanenge vachitira chikubvunza ndakawana muZimbabwe nezuro inotoba tatane zvinonzi tinobva mubhuku rimwe chete chairo kunge zvinonzi tinogara muone village. Saka mwana wekumusha ngatimusapotei, ngatimutsigirei.
Asi tinoona vamwe vari kumunyomba padande mutande vachiti ivo kumwe kusekesa kwake kuri kuzvidza nyika. Munoti
aiwa mugariro wedu maZimbabwenzi hapana chedu chatofarira. Panouya ana Chris Rock vachitaura majokes iyayo tinoseka kurara pasi. Trevor Noah akaenda kunosvika kunoita basa rinoshamisa achitaura zvinhu zvinosekesa about South Africa apartheid. Hatina kumboona munhu akati izvi akaipa izvi. Inonzi satire. arikutamba usahwira achinoziva kuti nema traffic line handizvi seva noamukarangarira makore apfuura akataura joku rekuti kuzambia vanoenda kunoona maescalator kungosetsana inini mukada kuswera kuzvita mahana kuti muite so maakuita pfundipfundi maakuratidza kuti hamusiana nesense of humor kana inini muri kuda kuti zimbabwe izivikanwe noumwe mutoo itaika endai munotora mavhidhiyo echokwadi moratidza madhocumendary hapana ari kukurambidzai inoati for minoi regerai leni mwaite zvaari kuita kana zviri kushanda ngase kana akatoti tinopfeka nhembe ngatisapotei nekuti zviri kusekesa zviri kushanda zviri kufambisa tarake nembiri yebasa rake saka izvozvo tozvikurudzira aya haasi kuita dhocumendary ari kuita majoke
tombotarisa imi munoita mabasa iwaya emitambo titaurewo nezvekambani yenyu
tinoita madrama patv izvozvi takapedza kuita mafirimu atoti mamovie trela yacho iri kubuda kupera kwemwedzi unoyu zvizhinji zvinowanika panrtv tine program iri pa3k tine program pazn zvatiri kuita zvataita gore rino iri zvichabuda kunze kwenyika fest yatoti mastreaming services tozodzoka nazvo futi kumusha tichirakidza
saka vanenge vachida kufollowa zvamunoita vanokuwana ipapi
kambani yedu inonzi Mirazo Productions so ukaenda painstagram ukangoona kuti Mirazo Productions hashtag Mirazo Productions unowana mapicture nezvese zvatiri kuita mukaenda payoutube tinayo Mirazo Channel mukaendazve pafacebook tinayo Mirazo Productions Mirazo yezuva iya MIRAZVO Productions
uyo ange ari chizvarwa chezimbabwe chinoita zvemafirimu nekambani yemirazvo production Nick Zemura achitaura nesu ari muno muwashington dc muno muamerica kunze kwalen moore vamwe vakapinda nezuro vanoti muimbi richard goodhall mumwe anoita zvemapipi solange cardinali anoita zvemadrone sky elements nechikwata chinoita zvekutamba chebrent street pamwe nevanotamba nembwa ronnie sage and rhythm
Magweta nevatori venhau vanoti nhasi mapurisa anga asinganyanye kuvashungurudza kudarira Major Street reRetton Row muHarare kuri kutongwa nyaya yenhengo dzechimwe chikwata chebato rinopikisa Residents Coalition for Change kana kuti TCC makumi matanhatu neina kusanganisira mutungamiri wechikwata ichi vaJameson Timber vanhu ava vari kupomerwa mhosva yekuda kukonzera mhirizhonga vave nemwedzi mitatu vari mujeri vachinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera
magweta anomirira vatimba nevamwe vavo vanosanganisira vamarufu mandevere vawebster gt navajeremiah bamu vanova nhengo dzesangano remagweta rezimbabwe lawyers for human rights vakaisa zvinyunyuto kudare zvinosanganisa kusabatwa zvakanaka nemapurisa kunyanya kurambidzwa kupa vatori venhau zvinenge zvabuda mudare muchuchisi Valencelot Mtsokoti vachimirira National Prosecuting Authority vakavimbisa kuendesa chikumbiro ichi kuvakuru muhurumende vamandevere vaudza Studio 7 kuti mapurisa anga achivakanganisa kuita basa ravo
chichemo chekutanga ndechekuti magweta haasi kubatwa zvakanaka nemapurisa anenge auya kukoti ayo anenge akapfeka zvinhu zveriot kana kuti zvinhu zvekumisa mhirizhonga vatori venhau havasi kutenderwa kupinda mumatare uye kana vatongi venhau vatori venhau panobuda magweta pavanoda kuti vanzwe zvanga zvichiitika kudare mapurisa aya anobva adzingirira vatori venhau nemagweta
vatori venhau vakaita saTrevor Mutsvairo vatenda kuti padare paberekera ingwe
takushanda tine kutya mukati nenyaya yekuti pose panenge tichida kuedza kutora nhau kuti vanobuda manondori munhu ese ngaabude panze nzvimbo yedare haizi yekuitira izvozvo saka hapasina kushanda zvine rusununguko tinoita kuchikidzirwa nokuti havauye vakabata muoko chete but vanenge vane mbhoma dzavo uye vakawanda
mumwewo mutori wenhau Constant Zuni anoti mapurisa ari kuvatandanisa pavanenge vachida kutora mifananidzo
sevatori wenhau tiri kushanda zvine kutya mukati hatina kusununguka pakuita basa redu asi kodzero yedu sevanhu vemidhia kuti tinge tichishanda tisingarambidzwi kutora zvese zvatinenge tichida nyange tikavabudisira makadhi emabasa edu havazvitereri izvozvo vanongotityishidzira nemboma vachiti mhanyisa kuti tibude hazvisi kutinakidza izvozvo hatisi kufara
kwakumang'ara zvichakadaro kechitatu svondo rino dare remajistireti harina kutura mutongo waro pachikumbiro chokuti vatimba nevamwe vavo vatongwe vachibva kumba vamandevere vaudza Studio 7 kuti
nhasi taenda kudare tine chitarisiro kana kutarisira kuti vasungwa vedu vakaisa chichemo chekuti vatongo vachibva pamba tiwane mutongo uyoyo zvino mutongi anga asati agadzira mutongo uyoyo nekuti takanonoka zvikuru kubva kupedza dare nezuro saka mutongi vati nyaya dzacho dzese dzekutongwa vachibva kumba uye kuenderera mberi nekutongwa kwenyaya zvozoonekwa musi wemuvhuro
dare remajistireti rinotarisirwa kupa mutongo waro nemusi wemuvhuro svondo rinouya vatimba nevamwe vavo vagara mujere kwemwedzi inopfuura mitatu vanhu ava vakasungwa musi wa16 chikumi kumba kwavatimba kuavondeu muharare ndakamirira Studio 7 muharare ndini Costa Nkomo
kutsvaga rutsigiro kuri kuenderera mberi pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika yeamerica muteedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vari kumirira bato redemocratic party musarudzo iyi vanenge vachitarisirwa kutaura kugungano recongressional hispanic caucus institute muwashington nhasi vavari kukwikwidzana navo vadonald trump vebato rerepublican party vanenge vari kunew york asi kukandirana makobvu nematete kuri kuenderera mberi pakati pevari kukwikwidzana ava musarudzo dziri kunzi nevakawanda achiri mangange mukuzeya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muamerica vatafadzwa munjanja kuti tinzwewo maonero avo
tichitanga nehispanic caucus ichasangana namai Kamala Harris this is a demographic yatikati inogona kuinfluenza kuti achahwina utungamiriri wenyika ndiani nekuti vane ma states avanenge vakati wandei tikatarisawo kuflorida kuyakuya kwagara kuchinetsa and amai Kamala Harris vanogona kukunda kana vari kukampeina vachitaura nehispanic caucus vari kutarisirawo iyo nyaya yekuti mahispanic voters vanogona influenza ma number of seats achawinwa nema democrats ku senate neku house zvinova zvakakosha nekuti amai Kamala Harris wakawina utungamiriri wenyika vanenge vachida kuti house ne senate izopasse zvinhu zvavanenge vachida and so they need kuti vahwine both house ne senate ndo pari kupinda nyaya yehispanic caucus maonero angu inini
apo pakajeka tiri kunzwa kuti vatrump nhasi vanenge vari munew york dunhu iri rakamirawo sei
dunhu renew york riri kunakidza munhu anogona kungoti vatrump vaenderei kunew york haitova and zveshuwawo new york iri state pachayo yagara yakarerukira kumademocrats senyaya yatambotaura yamai Kamala Harris yekumita hispanic caucus inonga iri nyaya yemasenate nemahouse seats ndo zviri kungoenderana navatrump kuenda kunyondewo kunew york
titarisewo kukandirana mashoko kwatiri kunzwa kuri kuitwa musarudzo idzi nezviro takanzwa kuchishoropodzwawo nyaya yokushayiwa mubereko zvinodii izvi musarudzo idzi
ndo kwatiri kuona inini ndakatoitererawo zuro ndikabva ndanzwa ivo vachitaura kuti inini ndinoninipiswa hambodzi nevana vangu vandakazvara manje amai Kamala Harris havana kana vana saka chinovaninipisa hapana ndakavhunduka ndikati ndo kwazvasvika election saka munoona kuti ava mangange chaiwo chaiwo manje aakuita persona ndo patasvika saka tiri kungonamata kuti dai zvikafamba zvakanaka kuti vanhu vayanani
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group vatafadzwa mujanja vachitaura naIvan Zininga weStudio 7 musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLife Talk Diaspora Forum apo tiri kutarisa zviri kuitwa nevari kunze kubatsira vari munyika nechikafu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu, ini ndini Blessing Zulu.
Neni Marvelous Mhlangano yahuye, tosiyai muchinzwa naudze isiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo.